Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chivabvu 29, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosaina mutemo mutsva wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Act kuti uve mutemo uchitanga kushanda kubva nezuro 28 Chivabvu 2018. Chirongwa chezek chemazuva gumi nerimwe chekuongorora mazita mugwaro revavhoti pamwe nekunyoresa kuvhota munzvimbo dzakanga dzasaririra kana kuti mop up chinosvika kwamvura yacheka makumbo nhasi.
Changa chiri chirongwa chakanaka kwazvo kuti vanhu vaone kuti vakanyoreswa here muregista revavhoti voters roll. Saka wanga uri mukana wevanhu kuti vakwanise kuongorora kuti varimo here muvoters roll.
MDCT inotungamirirwa na Nelson Chamisa inoti yave nenhengo dzichamirira MDC Alliance msarudzo munzvimbo dzakawanda, kunyangwe hazvo pachine dzimwe nzvimbo dzisati dzapedza sarudzo dzemaprimary uko kuri kubva zvichemo. Kunetsa kwemari yekunze kwotyirwa kunzi kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaina mutemo mutsva weElectoral Amendment Act wa2018 izvo zvave kupa mukana wekuti nyika iite sarudzo pachishandiswa mutemo mutsva uyu. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette iro raburitswa nhasi. Vachitaura mushure mekuburiswa kwechiziviso ichi, vanokokera nhengo dzebato guru rinopikisa munyika reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vati havana kufara nekuti vaMnangagwa vasaina mutemo uyu usina zvizhinji zvaidiwa nevemapato anopikisa. Vati semaonero avo, nyika haigoni kuve nesarudzo dzisina mutauro kana pasina kuwirirana pazvinhu zvakawanda zvakaita sekudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers. MDCT yaida kuti kudhindwa kwemaballot papers kuitwe pachena vese vari kupinda musarudzo varipo.
Nekuti taicharisira kuti semunhu anoziva nhunha dzavana veZimbabwe vaide vasina kurisaina tisina kugadzirisa zvinhu zvataida kuti zvipinde pakugadzirwa kwemutemo zvinosanganisira nyaya yekuprindwa kwamaballot papers. Tichada kuti paite tender system iri pachena inoonekwa nemunhu wese, zvinosanganisira nyaya yekuti electoral court ipuhwe masimba ekuti vanhu vakonzeresa mhirizhonga kana zvimwe zvisina kutsarukana pasarudzo vave vanorambidzwa kuti vagone kukwikwidza kana kudzingwa mumavoters roll kuti vasazoita mhosva dzakadaro zvakare.
Vaendera mberi vachiti kunyange hazvo mutemo mutsva uchirambidza zvemhirizhonga haupe matare mazino okuranga vanenge vakonzera mhirizhonga panguva yesarudzo.
Code of conduct yakaita asi kuti hazvina mazino anonatsoruma kana kuti paine mazino anoruma anoita kuti kana munhu asinga asina kugutsikana nezviri kuitwa nemunhu anenge achikwikwidza musarudzo aende kuelectoral court. Ndo masimba asina kuzopuwa kuelectoral court andiri kutaura iwayo.
Munyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga reZANU-PF vapo mangwana vauza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nemutungamiri wenyika vachiti vave kugadzirira sarudzo pasi pemutemo mutsva uyu.
Tinofara kuti president vasaina bill kuti riite mutemo wenyika tigadzirise zvinoda kugadziriswa kuti maelections yeda kufamba zvakanaka. Saka isi ruling party tiri kugutsikana nema mafambira ita nyaya.
Panyaya kunyunyuta kurikita vemapato anopikisa, vamangwana vati mapato aya aifanira kugadzirisa zvichemo zvavo kuparamende, uye mutungamiri wenyika anoshanda nezvaanenge apiwa neparamende.
Kana paine vasirugudzikana vaide vakapedzera nyaya vari kuparamende, zvokuzoti nyaya yabva kuparamende president vasaina vanhuzoti hatizogudzikana kwakutambisa nguva.
Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma zuva richaitwa sarudzo nguva ipi zvayo kubva nhasi, uye izvi zvinotevera kupera kwechirongwa chekuongorora gwaro revavhoti neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission ZEC chekuongorora mazita mugwaro revavhoti pamwe nekunyoresa kuvhota munzvimbo dzakanga dzasaririra kana kuti mop up chasvika kumagumo nhasi, vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu vachinzi vakakwanisa kuongorora mazita avo. Bepa Nhau reHerald rinoti ZEC yakazivisa kuti kusvika pakupera kwezuva ranezuro vanhu vanoda kusvika mamiriyoni mashanu vakanga vaongorora mazita avo kuburikidza nekushanyira mahofisi eZEC kana kushandisa nharembozha dzavo. Sachigaro veZimbabwe Electoral Support Network ZESNI vaAndrew Makoni vanoti chirongwa ichi chakanga chakanaka kwazvo sezvo chakabatsira vanhu kuti vaone kana mazita avo aive mugwaro revavhoti. Azwa Makoni vanoti nguva yacho yemazuva gumi nerimwe kubva musi wa 19 kusvika nhasi ipfupi zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Changa chiri chirongwa chakanaka kwazvo kuti vanhu vaone kuti vakanyoreswa here muregistra revavhoti, voters roll. Saka wanga uri mukana wevanhu kuti vakwanise kuongorora kuti vari here muvoters roll, uyezve mazita avo, mipikicha yavo, namba dzechitupa dzavo nezvese zviri kuenderana here, nokuti kana zvisingaenderana unogona kuzotadza kuvhota pavapaya.
Tinoona kuti kwanga kuine nzira dzekuongorora nadzo mazita pavoters roll, makagutsikana here nenzira idzo dzaishandiswa idzi?
Dambudziko ratakangoona chete nderekuti panga pari kutumirwa maSMS pamwe chete nekushandisawo amwe matechnology anonziwo USSD kuti vanhu vakwanise kuongorora zvakare, pamwe chete nokuenda kunoona muvoters roll chaimo kuti makamira sei. Chatakaona ndechekuti pama short message service awo maSMS aya nema structured supplementary service data USSD dzavo vakangovasi kuburitsa zvese about information yese muvhoti, asi nhamba yevanhu vakareceiva information vachishandisa mutwo iwoyo yakawanda. Ndinodayira kuti zuva retatu chairo kwanga kwatumirwa over 3 million maSMS akatumirwa kuvanhu. Dambudziko randakaona pandakaenda ini kunotarisa muvoters roll ndezvokuti information iri muvoters roll yakati wandei kupfuura information yatinowana pamaSMS, uyezve haisi kutaura kuti munhu rume here kana kuti munhu kadzi. Saka panogona kunge pane mistake iripo waenda kuvoters roll iwe uri murume uona ukanzi mukadzi. Defect iyo yakasagadziriswa paunozoda kunovhota mangwana unogona kutadza kuvhota, nokuti vanenge vachitarisira kuona munhu wechikadzi iwe uri wechirume. Saka ndinoona kuti zvanga zvakakosha kuti vanhu vakwanise kunotarisa voters roll chairo kuti vaone kuti zvakanyorwa zvakanaka here muvoters roll, nokuti unogona kuzoshamisika musi wokuvhota.
Vange vari sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti yave nenhengo dzichamiririra MDC Alliance musarudzo munzvimbo dzakawanda, kunyange hazvo pachine dzimwe nzvimbo dzisati dzapedza sarudzo dzemaprimary uko kuri kubva zvichemo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vataura nevatori venhau pamuzinda webato ravo weMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vakapanobata chigaro chasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati bato ravo rasarudza nhengo dzichamirira MDC Alliance musarudzo dzeparamende munzvimbo dzakawanda munyika. kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo kuchine vari kugunun'una kuti sarudzo dzemapuraimari hadzina kufamba zvakanaka. Vakomichi vati bato ravo riri kugadzirisa zvichemo izvi. Vakomichi vakurudzirawo vakakundwa kune dzimwe nzvimbo kuti vandozama rake kune dzimwe nzvimbo dzisati dzapedza kuita sarudzo dzemapuraimari, zvikuru sei kumaruwa dzanga dzagara dzichizivikanwa kuti inzvimbo dzine vanhu vanga vachitsigira zvanu PF, sezvo vamwe vevakakundwa musarudzo dzemapuraimari idzi vari vanhu vane mazita makuru mumusangano wavo.
Ndi tiri kuita encourage zvakare kuti kuchine dzimwe nzvimbo dzisati dzaitwa mapuraimaries vanogona kuenda ikoko kundoita. For example, kuna maareas andataura anigari anogona ita maweek candidates aya, vanogona kuenda ikoko vanhu vondovatarisa zvakare. Kana vakonsida kuti vari strong vanopa mukana uyoyo, but still hatizviiti zvokungoimposa munhu kana kisa munhu.
Pataenda pamhepo, mapato ari mubatanidzwa MDC Alliance anga ari mumusangano achizeya kuti ogovana sei zvigaro zvenzvimbo dzaachakwikwidza musarudzo dzeparamende. Vakomichi vati izvi zviri kuitwa kuti vaise vanhu vane rutsigiro rwakawanda munzvimbo dzavanenge vachifungidzira kuti munhu ari kukwikwidza imomo haana rutsigiro rwakakura. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati zvakakosha kuti bato reMDCT rinotungamirirwa navachamisa riite urongwa hwekubatanidza vanhu vakahwina nevakakundwa zvichitevera sarudzo dzemapuraimari idzo dzaive nenyonganyonga dzakasiya dzaita kuti zvino musangano uyu zviite buru rasike sengoma yezvinyau.
Asi ndinoona sezvakare paine mukana kana kuti paine need yekuti bato riigare rine vanhu pasi vanzwisane, pave nekupodzwa marwadzo vanhu vasati vaenda kusarudzo, nokuti izvo vakasata izvozvo izvi zvinokonzera kunge vanhu vachisingawirirani takatasana nesarudzo. Zvichi zvoita kuti bato rinokwikwidza hombe kana kuti MDC Alliance rive riine matambudziko pakuti ringe richitarisana nezvarufi. Asi tinoona kuti pari zvino nyaya yemapuraimari iyoyo yaakutoenda ichipera, tinoona vanhu vachitoenda vatoratidza kuti vaakutarisira mberi.
Mune dzimwe nzvimbo dzakaita seHatfield, Glenview South neEpworth, sarudzo dzemapuraimari dzakatarisirwa kuitwa nemugovera svondo rino. Mune imwewo nyaya inechekuita nesarudzo, vakomichi vati bato ravo harisi kufara kuti harina kupiwa gwaro revavhoti ranga richishandiswa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pachirongwa chekutarisa kuti mazita everuzhinji arimo here mugwaro revavhoti kana kuti provisional voters roll, icho chapera nhasi. Vati sebato vakakumbira gwaro iri kuZEC asi hapana chakabuda. Vakomichi vati komisheni yeZEC ichine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa.
Chokutanga chinjombi chiri panumber 1 iko zvino inyaya yeballot paper printing. Tikona ZEC ichiita hunziyari nousoti hutsvaga munhu anoprovida bepa remaballot papers pasina kukonsultwa namaopposition political parties. Yeti patakaita voter and registration process takaenda kutenda takabatana.
Mutauriri weZEC vaJustin Manyau vati titaure nasachigaro wekomisheni yavo amai Priscilla Chigumba kutinzwe pamire komisheni yavo panyaya iyi, asi amai Chigumba vanga vachinzi vakabatikana. Asi mazuva pfuura amai Chigumba vakati nyaya dzekutengwa kwemapepa ekuvhotesa hadzisi nyaya dziri mumaoko emapato ezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook cheLet's Talk ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vehurumende muBelgium vari kuferefeta kupfurwa nekuurayiwa kwemapurisa maviri nemunhuwo zvake wetatu nhasi chipiri muguta reLiege riri kumabvazuva kwenyika iyi. Muchitiko chinofungidzirwa nemapurisa kuti kurwiswa kune chekuitwa nekupfurikidza mwero. Kambani yeStarbucks iri kuvhara zvitoro zvayo zvinodarika zviuru zvisere kwemaawa mashoma nhasi chipiri kuitira kupa zvidzidzo kuvashandi vayo zvekuti vasaite rusaru raganda. Izvi zvinouya masvondo mashoma mushure mekunge mapurisa asunga varume vaviri vechitema mune chimwe chitoro chiri kumabuda zuva kwakadziva kumaodzanyemba kweguta rePhiladelphia muAmerica. Gavana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangunja vanoti kukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa kune vanotengesa vekunze kwenyika kwave kukonzerawo kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa munyika. Izvo zvinonzi nenyanzvi mune zveupfumi zvinogona kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu. Vachitaura pamberi pekomiti inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto nezuro, Dr. Mangunja vakati kukwira kwemitengo yemafuta kunze kwenyika kwakakonzera kuti sebhanga guru vawedzerewo mari yavanopa kumakambani anopinza mafuta munyika kubva pamamiriyoni 10 emadhora kuenda pamamiriyoni 20 emadhora pasvondo rega rega. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vePersicon Global Funds Managers kuti tinzwewo mafungiro avo.
Pamutengo wedu wemafuta pane zvinhu zviviri kana zvitatu zvinoitika. Pane atinoti mageopolitical issues, nekuti mafuta edu anowanikwa paInternational Market, anogadzirwa kunze kwenyika akawanda shoma ndiye atinozongo zenganisa neethanol yatinayo muno munyika. Asi mafuta ruzhinji rwawo runobva kunze kwenyika, maoil producing nations neasi adziri nyika dzekunze. Saka ndo panodetemainwa, ndo panogadzirwa mitengo yemafuta paInternational level.
Vagwanyanya, sei mitengo ichizokwira nekudzika zvakanyanya kudaro munyika yeZimbabwe kunda dzimwe nyika dzakaikomberedza?
Tinoziva isusu kuti Zimbabwe ine tumalevhi twainoisa tehurumende twakasiyana siyana tumba mitengo yemafuta, tunokonzeresawo kuti mitengo yemafuta ikwire nekudzira. Zvakamboitika paya muna January pakai ridziswa malevhi nema 5 cents takaona mafuta akidzika zvishoma. Chimwe chikonzero futi zvechinoitika ndechekuti mafuta edu kuwanikwa kwawo kana kushayikwa kwawo kana kudhura kwawo kunogona kutariswa neziso rekuti tine yayo here foreign currency, kutaura kwandakaita kuti mafuta mazhinji anobva kunze kwenyika achiimportwa. Zimbabwe pandiri nhasi haina foreign currency dzakakwana dzekuti importe mafuta anokwanirana nezvinobikwa munyika muno. Reserve Bank yanga ichiallocate about 10 million or 10 to 15 million pasvondo rega rega ichienda kumafuta. Asi nekukwira kwakaita mafuta paInternational Market zvinoreva izvo kuti mutengo yemafuta iyo inokonzeresa kuti mari inobikwa kutenga same quantity yemafuta irambe inde pamusoro ikwirirewo. Saka kana foreign currency dzisina kuwanda munyika zvinoreva izvo kuti mutengo wemafuta ichakwira.
Totarisawo imo muZimbabwe macho makambani anotengesa mafuta magaraji akasiyana siyana mitengo yavo inosiyana siyanawo zvakakura zvakanyanya kudaro iyo ichitengeswa munyika imwe chete, zvinofamba sei?
chimwe chingangoitika ndechekuti panoitika futi zveshortage yemafuta ipapo nenyaya dzeforeign currency dzichinetsa, vamwewo tinobva tatora advantage yekuti mitengo yacho yobva yachikwira nekuti product yava in short supply, haichanyatsi kuwanikwa. Asi ndingangoti nyaya yakanyanya kukosha kosha pano nhasi muZimbabwe kuti zvimwe zvingaitika izvozvo, asi kune dzimwe nyika kukura kunozoita mafuta hakuzo fanani kunge kuri kukura kunoita kune dzimwe nyika dzakaita sana Botswana nedzimwe dzakasiyana siyana. Vana South Africa, nyaya yakukosha inyaya yeforeign currency. Reserve Bank iri kutaura yekuti iri kupindira panyaya ichiingiriza allocation yeforeign currency inoenda kumafuta kusvika pa 20 million. Kuzoitika maissues ari muglobal economy zvinokonzeresa kuti nyaya yedu yemafuta ive nyaya inenge ine impact yakakura munyika pakuitika kwayo.
Dzimwe hurumende dzekunze uko tinonzwa kuti vanoita zvavanoti masubsidies zviya, vachibatsira pamutengo iwoyu kana mari dzakwira pasi rose kudai. Sei nyika yeZimbabwe isingakwanisiwo kuita izvozvo?
Nokuti haina mari, nyika yedu haina mari panguva ino yekuita iwawo. Kutonosvika pakuallocata 20 million tinenge tatogomera, tiri kutotora ine mari yakawanda kubva kune mauses eforeign currency, kubva kune mauses emari yemunyika.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya, vanoshanda nesangano rePersicon Global Fund Managers, vachitaura parunare kuHarare neStudio 7. Vagari vekumisha inogara veruzhinji yesakubva nedanga mvura kwaMutare vavharirwa mvura uye magetsi nekuda kwezvikwereti zvavainazvo kukanzuri yeguta reMutare uye nekukambani yemagetsi yeZesa. Misha yavharwa magetsi nemvura iyi ndeyedzimba dzekanzuru. Mutori wedu wenhau Lloyd Hamoyo anotipanyaya inotevera.
Nekuda kwekuvharirwa mvura nemagetsi kwaitirwa mhuri dzinodarika mazana matatu idzi, vazhinji vatarisana nematambudziko akasiyana siyana sezvo vamwe vairarama nekutengesa zvinhu zvakatonodzwa nemagetsi nezvimwe zvinenge zvabikwa nemoto wemagetsi. Ukuwo zvimbuzi zvinoshandisa mvura zvamira kushanda zvouchikirwa kutapurirwanwa kwezvirwere zvakaita sekorera. Chikwereti chemagetsi chine vagari ava chinonzi chinosvika mamiriyoni maviri emadhora, ukuwo chemvura chiri pamiriyoni imwe chete yemadhora. VaThomas Musiyarira mumwe wevagari vakavharirwa magetsi kudzimba dzemudirikidzwa kumatida musakubva. VaMusiyarira vanoti magetsi avo vanochajiwa pamita imwe chete yepavanogara vakawanda mari vachiendesa kukanzuru, vekanzuru vachizonoibvisa kuZesa, asi ivo vanozoshamisika magetsi avo odzimwa. Izvo vanoti zvakanganisa zvakawanda kwazvo.
Isu tinogara mablocks nemaonde nematida, magetsi edu arinoitwa build ne E1 e-bulk meter. Saka bulk meter redu nungo chajwa ese kupera kwa mwedzi. Saka kanzo ndio inozobadara mari iyo kuzesa. So kanzo rikunzi ine mari yakawandisa yerdi. Yeah, isati yabadara kuzesa. Saka isu tangoshama kuona magetsi atoya kudzimwa mwe maareas yo ese.
Vanomeni mavhuruza vanogarawo mumusha mukuru wesakubva uye magetsi avo nemvura zvavharwawo.
Isusu sevagari vemusakubva taafektika zvakanyanyisisa. Vamwe tine zvinhu zvatinotengesawo zvatinoisa mafirijes zvatoora. Kubva musechipiri kusvika izvi zvisina magetsi, zvinhu zvizhinji zvaora.
Hama yeuzili hama dziripi? Vanoti panotosungirwa kuti pave nekutaurirana nevakuru vekanzuru yeguta reMutare kuitira kupedza kusawirana kuripo pari zvino nevagari.
Funga kuti dei tataura nemacity fathers kuti pavakadzimisa magetsi apo vaide vakatikonsultawo sevanhu vanopawo mari. Isusu tinovapa mari ivo vasingatipi maservice.
Mumwe mugari wekwakavharwa mvura nemagetsi ndavatakunda jambaya avo vanoti chiri kuvanetsa inyaya yekuti mabasa mazhinji kunyanya kuzvimbuzi zvavo ndivo vanozvigeza.
Kanzuru yatomesera pakutanga kuti matoiresi acho tirikugeza tega, kutsvaira tichitsvaira tega. Zvese maservisi ayo hapana maservisi ari kuita, akutotiwedzera kuti ronda rekutotidzimira kuti magetsi pamusoro pazo. Izvizvi crime rate yatokwira, ukadazwa kuti pese panobvawa mabhawa crime rate watoona watobatwa uruzoona manje.
Vaison Dwe, ndiwo mukuru anozvokufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari veguta remu United Mutare Residence and Repairs Trust Umrad. Vadhuwe vanoti zvakaitwa zvaifanirwa kunge paine chiziviso kutanga kwete kungovharira vanhu mvura nemagetsi pasina yambiro.
Magetsi akangoterminatwa pasina kutaurirana kwakaita pakati pevagari nemutare city council. Tinofunga kuti maybe kana paine nhunha dzinofanira kunga dzichigadziriswa. It is always nice kuti local authority engage vagari.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nameya weguta remutare vatatinda namarare pamusoro penyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kupinda. Ukuwo mutauriri weguta iri vasplen mutiwi vati vanoda kutanga vaongorora nezvenyaya iyi nevakuru vavo vasati vapindura. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Munhau dzezvemutambo chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chakapotsa neburi retsono kuenda kumakundano e1994 World Cup chikakanganiswa nekutambira kunze kwemushani Cameroon. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anodzora nguva kumashure kwasara mazuva makumi maviri nerimwe chete chete kuti World Cup ya2018 itange.
Vanotevera mutambo wenhabvu vanoyeuka vachimwerera gore ra1993 apo chikwata chemaWarriors chakapotsa neburi retsono kuenda kumakundano eWorld Cup ya1994 mushure mekurohwa neCameroon mumutambo wekugumisira munzira yekuenda kumakwikwi aya. Vateveri veMaWarriors vanoti Zimbabwe yakaita rumbu rakaipa rekutamba mutambo wekugumisira kunze kwemusha muState Amahido Aido Stadium muyaunde kuCameroon apo zvikwata zviri izvi zvaive zvakaenzana pamapoints. Vachipinda mumutambo wekugumisira Cameroon neZimbabwe zvaive nemapoints mana, Guinea ine mapoints maviri, zvireva izvo kuti chikwata chaikunda mumutambo uyu ndicho chaibudirira kuenda kuWorld Cup iyo yakaizoitirwa kuAmerica. Sezvakaitikawo mumutambo wemuHarare uyu, Zimbabwe yakakunda 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Agent Sau apo pakapinda vanhu 71,160 munhandare. Vateveri venhabvu vanosvika 85,000 vakapinda munhandare muyaundo kuona zvikwata zviviri izvi zvichibandana. Asi Zimbabwe yakabuda ichichema kuti mubati wepembe aive ari kurutivi rweCameroon mushure mekurohwa 3-1 ndokusiya Cameroon ichienda pamusoro uyezve kuWorld Cup nemapoints matanhatu, Zimbabwe ine mapoints mana. Vanotevera mutambo uyu vanoti maWarriors akaita rumbo rakaipa rekuti vakaronga mitambo iyi vakaita kuti Zimbabwe itambe kunze kwemusha mumutambo wakakosha zvekuti dai vakatambira muHarare vangadai vari ivo vakanomirira Africa kuAmerica. Muteveri weMaWarriors vachipa saizi avo vaimbove zvekare mubati wepagedhe wechikwata cheFourhorn vanoti Zimbabwe yakaita munyama nemamiriro aive akaita mutambo wenhabvu muAfrica mazuva iwayo. Asi veruzhinji vari kuyeuka matambiro anoyevedza akaita maWarriors munzira yekusvika pamutambo weCameroon. Panguva iyi maWarriors aina Fabish akatamba mitambo 13 yakateverana yeAfrica Cup of Nations vasina kukundwa kana mumutambo mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cha 8 PM che The Connection uyai mukurukure na Ntungamiri Ngomo achikurukura nezvekupera kwechirongwa cheZEC chemazuva 11 chekuongorora mazita mugwaro revavhoti pamwe nekunyoresa kuvhota chemop up campaign. Tabata shika kumagumu echirongwa chedu titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosaina Electoral Amendment Act kuti uve mutemo uchatanga kushanda kubva nezuro 28 Chivabvu. Kunetsa kwemari yekunze kutyirwa kunzi kuchakonzera kukwira kwemutengo yezvinhu zvakawanda. Tabata gumira pano kwanhasi anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.